two same DC alliance, tine ine zvigitika paMRT House. Vamunzura vakauya pakati pousiku veZANU PF, vane masoja, vane vasori veZANU PF, vakatora muzinda weMDC alliance. Saka izvezvi zvari kupindisa president vedu kuti kuendesa MDC alliance kuti ndokupenga kwakuita vamunzura. Nekuti isu hatinei nezvirikuitika paHarvest House, hatinei nezvekuti zvirikufamba sei, hatozivi zvirikufamba sei. Ivo ndovari kunetsa nevanhu vavo ipapo, hatishamisiki nazvo nekuti ndotsika yavo. Vanga vakatumwa neZANU PF kuti vaparadze MDC, ndoyavatadza. Saka izvezvi vakubata bata pese nepasingaiti kuti vangopisa vaNelson Chamisa mukati.
Bato renyu ranga rine umiriri here kumatare edzimhosva?
Isu hatinei nezvekuita. Tifunga takataura kubva pakataurwa nyaya yeSupreme Court judgment iya kuti isu hatina leadership crisis muMDC alliance. Hatina leadership vacuum leader muMDC alliance. Takaita Congress kubva kubranch, constituents, province, national, kwese pakazara. Takaita Congress tikabuda neleadership iripo kutungamirira izvezvi. SaSupreme Court payakaita mutongo wayo, yakapa mutongo kuMDCT uku ichitaura nyaya ya 2014. Ma structures akasiwa aripo na president tsvangirai vasati vashaya. Sama structures akasiwa aripo anga term yavo anga atopera kudhara nekuti kuMDC kune ma 5-year term anochinja na every congress. Saka vari kutaura nyaya kuti ma structures akasiwa aripo ma 2018 vakashaya va president tsvangirai. Ndo ma structures anofanira kuita extraordinary congress. Saka isusu mutemo weMDC wanga uri clear kuti vanhu vanofanira kuita maprocesses anofanira kuitwa national standing committee, national executive, national council yenguva iyoyo ndoinofanira kuti iite izvozvo. Saka inini kunzwisisa kwandiri kuita nenyaya yekuti mayouth enguva iyoyo ndo vari kuti ngazviitwe.
Vamunzura vari kutiwo vari kupomerawo bato renyu reMDC alliance kushandiswa neG40 munoti
chinonzi G40 Munzura ata kutopenga toshaswa neG40 kuti chii. Party MDC alliance iparty yevanhu. Zvanoita kuti process yedu yekusvika paleadership yakabva pasi paground. Isusu tinoteerera kuti vanhu vari kuti chii. Ndozvatinoteerera, ndozvatinoita. That's why makaona patakaita musangano wedu wenational executive masvondo maviri apfuura, takapfumba nevaridzi vemusangano kuti endai paground mutaure nevanhu. Munzwe mastakeholders vari kuti chii nenyaya yezvikunetsa. And last weekend makanzwa takatenderera maconstituents SR210 tikataura nemastakeholders akasiyana-siyana vachitipa nzira yekuti famba nebhararii. Hatiudziri kuzvikuita nevamwe vanhu vasiri mastakeholders estruggle yevanhu, nekuti yedu isusu struggle yatinorwa, people struggle, tinoudzwa zvekuita varidzi ves